nezvatinotarisira hongu hurumende yauya nechirongwa chekuti chisunge sikoro zviri kubhadharisa mari dzemaus dollar chete kana zvimwe zvibhadharwa sematoilet fees nemaextra lessons. Tiri kuti isusu baba tasvika pastage yekuti iyo hurumende nevabereki vambogara pasi vaimboita dialogue, open dialogue, vahurumende on one side, vabereki nerimwe divi nevadzidzisi nerimwe divi, tombotaura kuti tiise pfungwa pamwe chete kuti tione kuti dzidzo yedu ingavandudzike zvakaita sei maringe nenyaya idzodzi dzemari nenyaya dzewelfare yevadzidzisi hongu.
Izvozvo munoona zvichikwanisika here tichitarisa kuti zvikoro zvacho, vabereki vacho, vadzidzisi vacho vese vane zvinyunyuto panguva ino?
Tiri panguva yakaoma yekuti tiri kuchakwese vadzidzisi kana vane zvitsutsumwana nehurumende anove ndiye employer wavo vari kuuya vorwadzisa vabereki kuno kudzimwe dzenguva havadzidzisi. Nguva zhinji vamwe havadzidzisi vana vanenge vakagara vachimirira kuti vaite maextra lessons avo chaja mari ikoko. Mubereki ari kutasironza abhadhare mari yemaextra lessons obhadhara levhi zvekare. Zvikoro kumaSDCs kwatinenge tiri vatungamiriri tee takaita urongwa hwekuti patengwe macheya evana, patengwe matebhuro evana, patengwe zvimwe zvinoshandisa kuti dzidzo yevana ivandudzike. Tiri kutadza kuzviita nekuti mari yedu haisi kukwana.
Asiwo kana hurumende ichiti kwese kwese ngakushandiswe mari yemunyika, zvinozotadza kutengeka sei zvinodiwa izvo?
Tikachaja mari yedu kazhinji iri mumari yemuZimbabwe, uko tiri kuenda kunotenga zvinhu zvatiri kutenga hazvisi kutengeswa nemari yemuno. Vari kutengesa vakaisa madzao nemari yekunze, ende mukanoona exchange rate yavo inenge yakakwirisa iri yekumusika mutema, zvekuti mari yamunenge maenda nayo inenge yashomasa shomananasa zvokuti aizokwanisa kutenga zvinhu zvamunenge mafambira kuti munoda kutenga. Saka ndimuchizoona dzimwe dzenguva vakuru vezvikoro nemaSDCs vanogara pasi votsvaka dzimwe nzira dzavangaona kuti vangaitei kuti mari ireizike, kuti zvinoda kuitwa pachikoro zviitwe basa rifambe.
Hamusi here munenge mave kutakudza vabereki mutoro wakakura, ivo vakatoremerwawo?
Hurumende inenge ichititeedzai mutemo, saka pane pachida kuti pagarwe pasi toona mamiriro anenge akaita nyika. Handisi kuti zviri kuitwa nezvikoro zvakanaka, kwete, tinofanira kuita zvinhu zvepamutemo, asi ndiri kuti hati ngatigarei pasi toonesane hurumende yombonzwawo zvinenge zvichiitika pasi, kuti tiise musoro pamwe toona kuti tinobuda sei mumatambudziko atinenge tiinawo.